This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 21, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino izviri munhau dzedu dzanhasi.
Nemari dzinhu dzatinoona shoma-shoma, munhu onzi akwanisa abvise dhora rekupundukira kune vanhu vakuda kuzviita zvinhu zvavo voluntarily, vakadhisaidha vega kuti ivo vanoda kuita 1 million nemari. That is very unfair. Saka tiri kuti kunhengo dzedu havafaniri kubvuma kuchiisirwa kusvika ipapo.
Sangano reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi nevamwe vanhu kumaruwa vave kumanikidzwa kubhadhara mari dzekutsigira kuratidzira kuruda kuitwa nevechidiki veZANU PF.
Zvatinoziva ndezvekuti inzira yokutora mari yevashandi yokweredheswa vanhu vanotozivikana kuti vanhu vakatovhara mabhanga akawanda.
ZCTU yoshora kuumbwa kwebhanga neNASA. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kwaberekera hingwe kumaruwa sezvo varayiridzi nevamwe vanhuwo zvavo vave kumanikidzwa kubhadhara mari dzekutsigira kuratidzira kuruda kuitwa nevechidiki veZANU PF musi wa25 kubvumbi. Kuratidzira uku kunonzi kwakanangana nekuda kuratidza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane rutsigiro rwakasimba. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru weRural Teachers Union of Zimbabwe vaColin Keche.
Mashoko iwaya tiri kutoacolletawo from mastructures edu ari madifferent provinces.
Vanhu vari kunzi vabhadhare mari yakawanda zvakadii?
Zviri kurenja from madistricts akasiyana-siyana. Mamwe atanzwa so far, kune vamwe vari kunzi bhadhara as much as $5, vamwe vari kunzi $1, vamwe mukuru muri kunziwo chi $2.
Mari idzi dzine padziri kunyorwa here pane mareceipt kana kuti dzirikungobhadharwa? Ndiani ani vari kutora mari dzacho?
Normally inongori instruction inongoiswa kuna head ka. Then head ndiyo collector mari idzodzo kuchii kumatichas ake. Saka hapana painoreceiptwa as such.
Saka imi muri kutiwo kudii kune nhengo dzenyu?
Isusu tiri kuti kune nhengo dzedu kusapota bato. It's a personal choice. Hapana munhu anofanira kumanikidzwa kuti anhengigiri. Mari dzatiri kuwana idzi imari shoma-shoma zvekuti tisu the lowest paid civil servant in the country. Saka nemari idzodzo dzatinowana shoma-shoma, munhu onzi akwanisa abvise dhora rekukondubira kune vanhu vakuda kuzviita zvinhu zvavo voluntarily, vakadhisaidha vega kuti ivo vanoda kuita 1 million mani mach. That is very unfair. Saka tiri kuti kunhengo dzedu havafaniri kubvuma kuchitisidzirwa kusvika ipapo.
Munyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaColin Keche vari parunare muChinoi. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanoona nezvekubatwa kwehomwe musangano reZANU PF Youth League vatongai Kasukuwere, avo varamba kuti vanhu vari kumanikidzwa kubhadhara mari.
Haisi chinhu chehurumende, chinhu chiri kuitwa nemusangano weZANU PF. Inini kuZANU PF Youth League ndiri Secretary for Finance weYouth League. Ndinopedza gore rese tichiita kureiza maresources. Tiri vanhu vanokwanisa kuita self-funding kuita maprograms edu. Tine vanhu musangano medu, mafarmers, tine vanhu vanoita zvemabhizinisi.
Vatongai Kasukuwere ndiwo munyori anoona nezvekufambiswa kwemari muZANU PF Youth League. Vanga vari parunare muHarare. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions riri kushora zvikuru sangano reNational Social Security Authority kana kuti NASA nekuvamba bhanga rinonzi NASA National Building Society. Banga iri rakaparurwa vhiki rino nemusi wechitatu. Gurukota rinoona nezvevashandi, amai Priska Mupfumira, vakati mari yakaomba banga iri yakabva mumari dzemudyandigere dzeNational Pension Scheme. Banga iri riri pakarigamombe center. Asi munyori mukuru weZCT Yuva Jafet Moyo vanoti vashandi havana kusumwa nezvebanga iri uye kurivamba kusungirira mari pagumbo rengwe.
Hapana zviri kutaurwa, tinongoverenga sezvamuri kuverenga nemi kuti vice president ndiyo yekutanga okuvhura akaunti ikoko. Hatizivi kuti aisa mari pabhanga iroro. Pane maclients mangani kuvhura maaccounts pabhanga iroro. Asi zvatinoziva ndezvekuti inzira yokutora mari yevashandi yokweredheswa vanhu. Vanotozivikana kuti vanhu vakatovhara mabhanga akawanda. Inzira yokutora mari dzevashandi vachikweredhana ivo vega hama neshamari dzavo nevemusangano. Tiri kuona kuti nekufamba kwenguva vachabuda kumabasa vachienda kuzororo vanogona kutoishaya mari yokumujandigere nenyaya yekuti mari inenge yakatobiwa yese. Saka bhanga iri takagara tisingawirirani nazvo. Hatipo sevashandi pabhodhi iri kutarisa kurana kwebhanga iroro. Hatina kumbobvira takokwa, tanyora matsamba kuti tinota kurepresentwa pabhanga iroro. Hapana zvatanzwa kana kupindurwa.
Saka pane urongwa here hwekuenda kumatare vamoyo kana muchiti hamusi kukwanisa kuti munge muchiendesa nhengo yenyu kubhodhi sezvinodiwa nemutemo?
Inyaya tiri kuiongorora kuti pavakati kuno minista achiisa bhodhi rebhengi iroro ndeupi mutemo akaushandisa. Tine nzira ipi isisu kuti tikwanise kuva tichipinda ipapo? Tinobvumidzwa mutemo here uri kutirambidza kana kuti ndizvo zvavakadecida vari vega? Kana tingaona pane mukana kuti pane mutemo wachorwa, yes, tinogona kuenda kumadare.
Munyori mukuru weZCT Yuva Jafet Moyo vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nhasi tiri kuenda kwamutoko kumashonaland east, uko tiri kuita hurukuro navamapengo mapango nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo. Tatanga kuvabvunza nezvechikafu.
Kuno kwamutoko kwatiri mukoma blessing, chikuru chandingada kutaura ndechekuti gore rino hakuna kunaya mvura. Ende zvakusina kunaya mvura kune nzara. Mombe dzina yekumwa deni vanhu hakuna chikafu. Saka chibage chiri kuuya chatiri kuona chiri kupiwa nehurumende. Chiri kunzi vanhu anzi vanorwara here, but the rest vamwe vese havana chinhu chavari kuita, havana chinhu chavari kuwana. Ndo mamirira zvakaita momenti.
Saka ivo vasiri kupiwa chibage chacho iko kusina chekudya, vari kurarama nei?
Goma blessing vanhu vakaomerwa because one vanhu havana mabasa. Ndoona like muno mamutoko mucenter muno vamwe vanhu vatembenge vanhu vechirumende varombotraya kana kuforoma zvidhinha. Then like kumakwari makwari mazhinji anenge akapera kuvharavhara, vamwe vakutongorora maivhe neutoti yavo.
Saka ivo vari kuita zveumbavha ava hakuna here nyaya dzekupondwa pondwa kwevanhu dzatiri kudzwawo dziri kutaurwa mune dzimwe nzvimbo?
Zvekupondwa hazvo zvinenge zvishoma.
Ko vari kuti iwo kudii vanhu nenyaya dzemabond notes ari kunzi nehurumende arida kuzoparurwa?
Vanhu havasi redi kumagashira because zvinhu zvavakambosangana nazvo kumashuro uku. Saka vari kuona kunge inogona kunge iri back door yekuda kudzora futi mazim dollar kuvanhu.
Mugari wekwamutoko vamapengo mapango vari parunare kumutoko center.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we shift to y'all.
My Isabel.
Yeah, bro.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bariba zita, father, kana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Father makatirira Studio 7.
Yashika nguwa yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi. Chirongwa ichi tinochipakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rumbo rakanaka kunge tine hurukuro nemunyori mukuru musangano reWomen of Dominion iro richange rine mubatanidzwa wezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunyika dzakasiyana siyana zvinosanganisirawo vamwe vari kubva kuZimbabwe uko vachange vaine mubatanidzwa unobatanidza madzimai anopinda svondo dzakasiyana siyana kuDelaware kubva musi waJune 16 kusvika musi waJune 19. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Makai.
Tinotenda zvikuru gore rino tiri kusangana kupemberera zvakare gore rechishanu kubva takatanga musangano weWomen of Dominion. Ndogore ratiri kupemberera kuti takwanisa kuramba takabata namadzimai eZimbabwe for 5 years tichisangana kubva kumastates akasiyana siyana. Takatangira kuIndiana tikaenda ku Dallas, Texas, tikaenda kuOhio, saka tikaenda zvakare kuMaryland, zvinota kuenda kuPennsylvania. Saka tiri kutenderera mastates ese ari muno muAmerica tichikurudzira madzimai eZimbabwe kusangana pamwe chete nesu.
Dingindira regore rino nderekuti chii pamusangano mukuru uyu?
Rinonzi Showers of Blessing kureva kuti makomborero kana maropafadzo mazhinji. Asi tiine dingindira iroro tiri kuti makomborero Mwari tipei, makomborero akawanda. Tipeiwo Mwari zvokuti tikwanise kubatsira nyika yedu yeZimbabwe, tikwanise kubatsira mhuri dzedu. Tiri kunamatira makomborero kuti aburutswe naMwari.
Vangange vachida kuuya kumusangano uyu weWomen of Dominion vanokwanisa kukuwana ipapi?
Kana pane vanenge vachida kuuya vanoenda pawebsite yedu inonzi www.womenofdominioninternational.org. Vakaenda pawebsite yedu iyoyi vachawana information yese yavari kuda.
Pane zvimwe zvidobi zvingatarisirwe here nevachange vachiuya kumusangano uyu weWomen of Dominion?
Gore rino zvakawanda zvatinazvo nevanakana vari kuuya gore rino kuzozviratidza nekuzvipa kunana mai kuti tauya tiri muno takazvarirwa muno muAmerica. Asi tinodawo kudzidza tsika dzedu nemagariro edu ekuZimbabwe. Chinhu chinokosha hatisati tambova nebato revana vana vasikana ratinaro gore rino. Saka chinoda kukurudzira vana mai vese vekuZimbabwe vane vana vavo vasikana kuti ngatikwanisei kuvanyengetedza tivakurudzire vauye kumusangano iwoyu kuti tiedze kuinkareja vana vedu kuvakurudzira kuti tinodada nenyika yedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rebecca Makai, avo vanova ivo munyori mukuru musangano reWomen of Dominion.
Maita enyu muzvari Marvelous, tinotenda chikukumbira kuti vose madzimai eZimbabwe vari muno muAmerica ngatisimukei tisunge mabhegi edu tiuye kumusangano.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous.
Zvokonzeresa nekutwana kutsvaka kurarama. Enda kutsvaka kurarama ikonomi yedu hamuna mari. Nekuna mari aberekawo havasi kuwana masalari. Vasi kuwana masalari asi vari kufunga kuti vararame. Saka vari kushandisiwa nevanhu vanenge vane mari.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro nava makomborero aruziveshe vanova munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Students Union nemashoko ekuti chirwere chemukondombera cheHIV chiri kupararira paUniversity of Zimbabwe. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapfunya chisero mudunhu remudzi kumashandaland east uko vanhu vakawanda vari kunzi vave kurarama nekungodya chikafu kamwe chete pazuva kana kutochishayiwa muhurukuro yedu tine mugari wekumudzi west vajoseph manemwe tinogamuchira here mufaro pastudio 7 vamanemwe nyaya yenzara yakamirawo sei mumudzi west
Mumudzi wese vajonga nzara hatina kukohwa inzara chaiyo yekuti vanga vachitibatsirawo vanasaura vedu weworo divisheni vakatibatsirawo pafomandi dzapfuura kwete tose vaingodotserawo wavaikwanisa asi kuti programu yavo yanga iriyo fomandi last year vakapedza mwedzi waperau saka hapana chotiri kubatsirikana nacho vajonga hatina mvura yokunwa vamwarufu kuraka dhemu mvura iri kunhuhwa iri muya nomombe dzichishotera vamwe vari kuenda pakufukura tichingofukurwa mvura yakatsukuruka kunge maorenji chaiwo vajonga
ko chikafu chiri kupiwa cherubatsiro muri kukwanisa here kuchiwana
chikafu chorubatsiro change chichimbopiwa vamwe neorofeya chakavharwa vatisiri kutambira hatisi kutochiwana
saka vanhu vari kurarama nei zvamuri kutaura kuti hamusi kupiwa rubatsiro yezvino izvi uye hamuna kukohwa
kurarama kuri kuitika ndekwekutiwo vanenge vaendawo kumapurazi zvakaita kwana mutokoko vachishandawo vachinotengawo nomari dzavo iwewo kana akowanisawo kapasa kumaricho ndopaunotozowana kamukana vajonga kuti uwanewo kurarama nekutengesawo zvipfuyo izvozvo atiwozvipo hazvina utano zvekare nokuti chikafu chishoma
saka zvipfuyo zviri kutengeswa nemari iyi vamanemwe
zvipfuyo vajonga zvakungotiwa mwavakungoti $100 kuti angoone kubatsirikana vanhu vanenge vachitakisirawo mari iri pamusoro asi sokuderera kwaita zvipfuyo hazvitokodzere kuti uti 200 mombe kwautongoto kana mavirirana pamune mavirirana 100 zvichitobvika
saka imi savamanemwe nemhuri muri kurarama nekudya chii muri kurima here zvemumagadheni nezvimwe zvakadaro
mumagadheni hamuna mvura yajonga kana matimu hamuna mvura makapinda mvura kunze kwekuti tinotumwawo twakazoti mvura yokupedzesera kunaya kwegore rino yakanayoyo tuberero twatakadyara panodee rimwe ratinoti bupwe rinomerawo musango ndiwowo muriwo muri utodetsekana nevanhu vavari kuno nerumi vamwe vanoti nyevhe
ko vana vechikoro vachiri kukwanisa kuenda kuchikoro here
vana vari kuenda kuchikoro asi pano dambudziko zvokuti panewo madhona vanenge vari kubetsera nochikafu kuti vana vapote vachipuwa maheu pasekendari nopapuraimari
haiwa maita basa vamanemwe nekupinda muchirongwa chedu
maita yajonga
manga makateerera kune mugari wekumudzi west vajoseph manemwe muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndekusiyai mwaka blessing zulu
tinotenda jonga munhau dzemitambo tombotarisa mitambo yenhabvu iri kumangwana mumakwikwi ecastle premier soccer league mutare city rovers iri kutamba nechicken inn kusakubva triangle ichitamba nebulawayo city kugibbo stadium wange ichitamba nehaumine kucolliery kochitiwo highlanders ichitamba neharare city kubabafield stadium sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare sangano rerural teachers union of zimbabwe rinoti vairayiridzi nevamwe vanhu kumaruwa vave kumanikidzwa kubhadhara mari dzekutsigira kuratidzira kuruda kuitwa nevechidiki vezanu pf zctu yoshora kuumbwa kwebhanga nenasa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai mina gibbs dube munhau dzechirungu